Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kurume 19 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti vanhu vafa kusvika pari zvino zvichikonzerwa nedutu mupengo recyclone Idai vava makumi mapfumbamwe nevasere.
Chiri kunyanyorwadza ndechekuti tine imwezve mitumbi yaakuonekwa yekunana kopa iri kunzi iri kuMozambique. Chifu ikoko aitaurawo kuti ane mitumbi yaari kuona iri ikoko inova yatiri kufungidzira kuti ndeye kuno kuchimanimani izvi.
Vamwe vevanhu vakafa ava vanonzi vari kudivi reMozambique, izvo zvichaita kuti uwandu hwevanhu vakafa hudarike pahuri. Britain nemamwe masangano obatsira Zimbabwe nemari yekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti nyaya huru nhasi yakurukurwa nezvayo ndedutu mupengo cyclone Idai iro rakasiya raparadza upenyu zvivakwa pamwe nemigwagwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vati rubatsiro kunzvimbo dzakarohwa nedutu mupengo recyclone Idai ruri kunonoka kusvika nekuda kwekuti nzvimbo dzakanyanyokanganiswa nedutu mupengo iri hadzisi kusvikika. VaMoyo vatiwo nezuro vakakwanisa kuviga mitumbi makumi mana nemishanu kuChimanimani East vachiti kwanga kusina pekuchengetera zvitunha nekuda kwekusavapo kwemagetsi.
And what they found there obviously is horrific. We were able to bury with their assistance the 45 bodies.
Pakasvika masoja akafamba netsoka zvavakanoona zvinotyisa. Vachitibatsira takakwanisa kuviga mitumbi 45 kuChimanimani yakawanikwa. Kwanga kusina magetsi saka takashandisa nzira dzechinyakare sekuisa mitumbi pajecha kuichengetedza. Saka kungangu takaviga 45 vese vaivepo.
Asi VaMoyo varamba mashoko ekuti hurumende yanga ichiviga mitumbi yakawanda muguva rimwe zvinonzi pachirungu mass grave, vachiti vakawana vakavabatsira kuchera makuve evanhu vavakaviga. Vatsananguravo kuti mai vamwe chete ndo vakavigwa pamwe chete nemwana wavo. VaMoyo vati vaudzawo dare remakurukota ehurumende kuti vawana mashoko ekuti pane mitumbi iri kuyerera munzizi kusanganisira kunyika yeMozambique inofungidzirwa kuti vanhu vakayeredzwa kunzvimbo dzakadai sekopa munyika muno.
The terrible one is what we are now witnessing at Kopa. At some point we were told we were missing 147 people.
Asi zvinonyanyotyisa ndezvave kubva kunzvimbo yekopa. Takamboudzwa kuti kuri kushayikwa vanhu 147 asi vagari veko nevekuMozambique vakutiudza kuti kune mitumbi iri kuyerera munzizi. Saka masoja ave munzira kuenda kukopa nerusitu kunobatsira.
VaMoyo vati kunyange hazvo pari zvino vanhu makumi mapfumbamwe nevasere variwo vari kuzivikanwa kuti vakashaya nekuda kwedutu mupengo iri, vati uwandu hwevakashaya huri kuramba huchichinja uye pane vanhu vakawanda kupfuura pavakarasikirwa neupenyu. Vatiwo kunzvimbo dzisiri kusvikika masoja ari kufamba netsoka vachiendesa rubatsiro. Vamoyo vati pamusoro pemari yakabva kuhurumende, makambani akazvimirira ari kubatsira zvakanyanya akabatana nehurumende. Vamoyo vatiwo nekuda kwekuti dutumupengo irava kufamba richienda kunyika yekumalawi, vanhu vari kunzvimbo dzakaita semutoko vanofanirwa kungwarira. Vatiwo nyaya yemvura yekunwa inofanirwa kugadziriswa nechimbi chimbi senzira yekudzivirira zvirwere kunzvimbo dzakakanganiswa nedutumupengo iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Nengo dzeparamende nhasi dzashora hurumende nekutadza kuyambira veruzhinji nguva iripo pamusoro pedutumupengo recyclone Idai iro rakauraya vanhu makumi mapfumbamwe nevasere munyika. Asi hurumende inoti yakaita zvose zvayaikwanisa kuita uye inoti pane zvizhinji zvayakadzidza kubva padambudziko iri. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaitika apo gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vazivisa paramende zviri kuitwa nehurumende mukubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko redutumupengo iri. VaMoyo vanovesa chigaro wekomiti yemakurukota ari kutungamira basa rekubatsira vanhu vakabatwa necyclone Idai vati hurumende ichibatsirwa nemakambani nemasangano akazvimirira pamwe nedzimwe nyika iri kuedzana pose painogona napo kusvitsa rubatsiro rwakaita sechikafu, mishonga, mbatya nezvimwe kuchimanimani nechipinge. Vatiwo vari kubatsirawo kuchengeta vakafa uye vati uwandu hwevanhu vakafa huri kuramba huchikura uye mumwe mitumbi yevanhu yakatoenda kuMozambique nemvura. Mumiriri wedanga mvura muNational Assembly vaProsper Mutseyami veMDC vati cyclone Idai yakauraya nekuparodza misha nezvimwe zvakanyanya nekuti vanhu vainge vasina ruzivo kuti iri kuuya.
Inini sehurumende makatoziva kuti kukoya cyclone mvura ikawanda inodzika muzasi, yadzika muzasi inokuwadza vanhu vari mubani. Chii chamakaita sehurumende kuti mutore vanhu mubvise vanhu? Cyclone isati yaitika kubvisa vanhu vese vari mubani kuti vaiswe kunzvimbo yakagadzikana. Chakakonzeresa kuti zvivi izvozvozvo zvisaitwa chii?
Imwe nengo yedare iri inobva kumanikaland amai Linet Karenyikore vati havana chokwadi nezviri kutaurwa nehurumende pamusoro pezviri kuitika kudunhu iri nekuti zviri kutaurwa navamoyo hazvienderani nezviri kutaurwa nehama dzavo dziri munzvimbo idzi.
Ndaidawo kuti kuna minista machief ari kuMozambique ari kuti iwo tine vamwe vanhu vedu vakatorwa vaenda kusaidi rekuMozambique. Saka minista ndaidawo kuti ndinzwe kuti zvii zvavari kuronga kuti mitumbi iyoyo yevanhu vari kusaidi rekuMozambique vaone kuuya kuno kuZimbabwe.
Mumiriri wekwekwe Central vamasango matambanadzo vatiwo vanoshamisika kuti hurumende yakatadza kubatsira vanhu kuchimanimani asi iyo iye nemauto nemapurisa.
Ndinoimba kuti this is the time yatafanira kudhimbosa senyika kuti since hatisi kutarisira hondo munyika muno ndiyo hondo yatatarisana naiyoyo yataifanira kudhimbosa senyika kuti we are well kept and we are prepared to fight and to make sure tabatsira mhuri nekukurumidza. And ndinoda kuti nditi minister yes muri mupik trouble ko zitarapia munombotaura kuti zitarapia tinoionei kana zvaipa umwino zara muno ichimhanyisa vana vanotengesa mudzira ko vakaende here?
Vachipindura mubvunzo iyi vamwe vati hurumende yakasvitsa shoko rekuuya kwecyclone Idai asi vakati vamwe vanhu havana kuteerera. Vakumbirawo nhengo dzeparamende kuti dzivabatsire kufambisa shoko kana pave kuda kuitika dambudziko rakaita seiri.
Short of forcing people kuti ibvai zvavasina kuita ndo zvaita kuti zvizosvika patasvika. Asi vanhu Mr. Speaker vakakwanisa kuti vateerere shuwali vakasurvivor.
Vamwe vabvuma kuti pane zvimwe zvakatadzwawo nehurumende zvakaita sekuti dai migwagwa nezvikoro munzvimbo dzakasvika cyclone Idai zvakabvarwa dutumupengo iri risati rasvika. Vatiwo mashoko avaburitsa sehurumende ndeechokwadi asi vakati pane zvimwe zvitsva zvavari kuwana zuva nezuva sezvo paine dzimwe nzvimbo dzange dzisiri kusvikika kuchimanimani nechipinge. Zvichakadai Julai mutauri weparamende advocate Jacob Mutenda vakumbira nengo nevashandi weparamende kuti vabatsire vese vakawirwa necyclone Idai nezvipfeko mari kana chipi zvacho chavanokwanisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vanhu makumi mana nevashanu pavanhu makumi mapfumbamwe nevasere vakafa mutsaona yemvura yakakonzerwa nedutu mupengo cyclone Idai vanonzi vavigwa kusvika pari zvino kuchimanimani kuManicaland. Mumiriri wedunhu reManicaland muparamende pasi peurongwa hweproportional representation amailinette Karenyi veMDC vanoti vanhu makumi mana vakavigwa nezuro mumusha unogara veruzhinji wengangu muchimanimani uye vamwe veukama vachiri kuedza kutakura mitumbi yehama dzavo kunoichengetedzera kumisha yavo. Amai Karenyi vanoti dunhu rechimanimani East ndiro rakanyanya kurasikirwa nevanhu sezvo vakawanda vakashaya vaive vagari vemo. Vanoti uwandu hwevanhu vakashaya mutsaona iyi hunogona kudarika huri kuziviswa nehurumende sezvo mumwe mitumbi iri kunzi iri kuonekwa ichierezwa nemvura munzizi. Amai Karenyi vanoti vaziviswawo nemumwe ishe vekuMozambique kuti kune mimwe mitumbi yakawanikwako inofungidzirwa kuti ndeye zvizvarwa zveZimbabwe. Vanoti dunhu ravo riri kukumbira rubatsiro rwekuti vakwanise kuviga vakashaya vose uye mishonga yekurapa vakakuwara pamwe chete nechikafu chekupa vakaparadzirwa misha. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuChimanimani, kunyanya-nyanya Chimanimani East. MuChimanimani West dambudziko ririmo rakanyanya dzimba dzimowo dzekuti dzakatorwa nemvura dzimwe dzakadonha. Asi vazhinji vari kunzi vakafa vari kufa vari kuEast. MuWest takangokwanisa kuona mitumbi miviri yatisati taziva kuti mitumbi iyi ndeyavanani. Zvoreva kuti kuda mukugara kwemazuva ari kuti teerei mhuri dzipadzinenge dzakunyatsoona kuti mhuri yepanhingi haipo vanozokwanisa kuzoziva kuti mitumbi iyi ndevanani. Asi chiri kunyanyorwadza ndechekuti muWest ndo munopfuurika kuti tiende kuEast. Saka mabridges akatorwa epaumbumbumbu epamhandarume Lydia Chimonyo muusha ese iwayo ndee muChimanimani West. Saka you can't go through kuti uende kuChimanimani East. Chiri kunyanyorwadza ndechekuti tine imwezve mitumbi yaakuonekwa yekunana kopa iri kunzi iri kuMozambique. Chifu weikoko aitaurawo kuti ane mitumbi yaari kuona iri ikoko inova yatiri kufungidzira kuti ndeye kuno kuChimanimani East. Kunyanya-nyanya mugangu muChimanimani izvozvo ndo zviri kunyanyorwadza. Uyewo tiri kuti dai Mwari apindira kuti mvura iyoyi idzikame vanhu vaone kuona kuti hama yekwakati haiko, hama yekwakati haiko. Hatingachadembi misha, hatingachadembi zvipfuyo, tiri kunyanyodemba mweya yevanhu. Vanhu vazhinji vari kufa. Ndopatiri kungoti dai Mwari ipapo achitibatsira kuti mvura iyi idzikame.
Tiri kunzwawo kuti kune vamwe vasati vakwanisa kunge vachibva munzvimbo dzavanga vakahwanda zvakaita sevaruma makomo. Kune vamati makwanisa here kunzwa kuti vakamirawo sei munzvimbo dzavari idzodzo?
Hongu, tine umwe wedu anonzi Sekai Mungani atabva kufonera akatotaura kuti izvozvi vari mugomo havangakwanisi kuburuka pasi. Havatombokwanisi vakaburuka, dzimba hapana, vakaburuka, mvura iri kunaya. Saka izvozvo hazvisi kuita zvakanaka. Endi pari zvino vazhinji vacho vari kungotarisana nemitumbi yavo. Kunewo vamwe vari kuti kuda vamwe vavigwa vakawanda vamwe vachivigwa sei, asi hakuna anonyatsoziva kuti zvakamira sei nekuti patabvunza minista vapindura vachiti aiwa hakuna zvakadaro. Asi pakakapfuura nezuro pabechina tine mhuri yanga iri kuenda yaiti tinenge tanzwa kuti izvo mai vana vavigwa murinda rimwe chete. Saka nyaya iyoyo hatisati tanyatsoedzeredza kuti tinyatsonzwa kuti chokwadi ndechipi chizere nekuti zviri kutaurwa nezvataura minista hazvisi kupindirana.
Nderupi rubatsiro rwamungakumbira pari nhasi tichitarisana nevashaya nevakuvara?
Rubatsiro rungangodiwapo nderwekuti number one vanhu vakwanise kuviga hama dzavo. Chechipiri vanhu vawane chekudya. Chechitatu vanhu vawane pekugara. Nemedical equipments vanhu vakanga kwekuonekwa ma-x-rays vakakuvara hakuna ma-x-rays vakakuvara hakuna mishonga. Zvinhu izvozvo zvese zvinoda kuti dai vanhu vabatsire.
vanga vari nhengo yeparamende inomirira dunhu remanicaland pasi peproportional representation amai Linet Karenyi veMDC vari parunare muHarare nestudio 7. Sangano re-European Union razivisa kuti richange richipa Zimbabwe mari inosvika 3.5 million euros ichashandiswa mukubatsira avo vakatarisana nedutu mupengo recyclone Idai. Britain inoti ichapa Zimbabwe, Mozambique neMalawi mari inosvika mamiriyoni matanhatu emapounds ichashandiswa kubatsira avo vakatarisana nedambudziko rakabva mudutu mupengo iri. Vamwe vechidiki vari kubatanawo neveruzhinji mukuunganidza mbatya nechikafu zvichaendeswa kune avo vakawirwa nedambudziko. Vakuda musasiwa wekambani yeFresh in a Box vanoti vari kushanda nevedzisvondo mukuunganidza zvino zvichapiwa vanhu kuchimanimani nedzimwe nzvimbo dzakabatwa necyclone Idai. Marvelous Musanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe zvizhinji.
Isusu kampani yedu tunoita madeliveries, tunodeliver zvinhu zvakati wandei wandei kune dzimba dzevanhu muZimbabwe mune Harare especially Bulawayo. Saka nekuti mota dzedu dzinenge dzichifamba famba kudhara tatibatsire vamwe vedu vari kuda kupa pane zvipo zvakawanda zvinofanirwa kupiwa nekuti kune vanhu vari lot of need vari kuchinanyimani yenuana mutare areas veyo vakaafectwa necyclone Idai. Saka isusu patachiita mabasa edu nhasi tachiosotiregera vanhu vachitifonera tokwanisa kufamba famba nemota dzedu tichionga zvinhu zvavo zvavari kuda kuti tipe vanhu. Saka vanhu vanga vachitipa magumbezi, chikafu, hembe dzavangasade nekuti zvinhu zvakadaro ndozvokudiwa kuti vanhu vatise vabatsirikane nekuti vanhu vamwe vanhu vakarasikirwa nezvinhu zvese. Saka tachida kuti maZimbabwe dzabatane dzaite sei topak tokwanisa kupowo vamwe vedu zvekupfeka, zvekudya, zvekufuga. Saka ndozvatachiita nhasi tachifamba famba tichikoledza magumbezi zvakangodaro daro. Endi totenda nekuti vanhu vari kupa stereke tiri kuona vanhu vakabatana.
Zvinhu izvi zvamuri kuunganidza munenge muchizoenda nazvo kupi? Uyezve hamusi kuona here vamwe vachida kubvunza nenyaya dzemapato kana zvematongerwo enyika pakutakura zvinhu izvi?
Aiwa isusu pakutakura kwatiri kuita tiri kungonoga kwese kwese. Hatina basa kuti uri mukristu, uri muMuslim kana kuti uhindu, uri wezano, uri weMDC. Aiwa hazvina basa izvozvo. Nguva inoendeyo tiri kuda kuti tibatane tikwanise kubatsirana. And so far pakunonga nonga kwatiri kuita zvinhu vanhu vese vari kungoita zvo vari kungotenda kuti hamaita basa mazotora vamwe vanenge varasikirwa nepetrol vamwe vanenge vasina vamwe vanenge vasina transport. Saka isi tingobatsirawo kuti tiitesei tibatsirewo tibvise zvinhu kudzimba dzevanhu toendesa kuHighlands Presbyterian ndokwa necollection center yevanhu vese vari kukoledza zvinhu tiri kukoleta tichisiya ipapo zvoparanidzwa zvoseparetwa zvoiswa pamatrucks matrucks acho mamwe atobva nhasi aenda achienda kwamutare nhasi kuHighlands nhasi. Saka vanhu vakawanda vari kupa insect ukatika kuHighlands president izvozvo kune rine q hombe yevanhu vari da kupa and zvinofadzwawo kuti takuonawo q Zimbabwe yevanhu vari da kupa kwete vanhu vari kutsvaga petrol.
Ungataure kukurudzira nyanya vechidiki vangada kuwanikwawo vachipa kuchiitiko ichi?
Munoziva pane vanhu vakawanda vanenge vane zvinhu zvemaodrop avo zvasakwane zvimwe zvasade zvokudhara nese mamwe matresuit echikoro amusapfeke zvinhu zvakadaro zvinogona kuzobatsirawo mumwe munhu arasikiwa nezvinhu zvese mufungi. Saka kana muchida kupa unogona kutifonera tinovazotora zvinhu zvacho toendesa kuHighlands Presbyterian kana muchikwanisa kuendesa mega zvinhu zvakangonaka futi chinsita akati o ndinoziva inini musoro wangu kune kwavo ndeku one church behind bone mashe unogona kusiya ipapo tomubva zvinhu kubva ipapo kana kuenda paHighlands Presbyterian.
Vanga vari vakuda musasiwa vekambani yeFresh in a Box vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika chiuru muMozambique vari kutyirwa kuti vanogona kunge vakafa zvichitevera dutu mupengo recyclone Idai iro rakarova nyika iyi ukuva vanhu vanodarika mazana maviri havasi kuzivikanwa kuti varipi. Malawi inonzi iri parumananzombe nedutu mupengo iri uko kune zviuru nezviuru zvevanhu vasisina pekutangira zvichitevera kurohwa kwakaitwa nyika iyi nedutu mupengo iro rakakonzera mafashamo emvura kuchamhembe kwenyika iyi. No. vana muzvinafundo, vana chiremba pamwe navana mukoti vari kuratidzira muAlgeria kusafara kwavo uye vari kukurudzira mutungamiri wenyika iyi vaAbdulaziz Bouteflika kuti vasiye basa ravo panguva iyo vari kutyirwa kuti mutungamiri wenyika uyu angangowedzera kutonga kwake nyika iyi mushure mekutonga kwematemu maviri. Nyanzvi munyadzi zveupfumi dziri kuyambira kuti zvinhu munyadzi zveupfumi zvichatonetsa kugadzirisa mushure mekunge nyika yawirwa nedambudziko ranga risina kutarisirwa redutu mupengo Cyclone Idai. Dutu mupengo iri rakarova kunzvimbo dzakawanda kumanikaland, vanhu vakawanda vakarasikirwa neupenyu, vamwe zvirimwa, zvipfuyo, zvikoro, migwagwa uye mazambuko. Dutu mupengo iri rakaparadzawo magetsi uye michina yenhare. Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzinoti kugadzirisa zvose izvi panotoda kuti nyika isunge dzisimbe. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti wandu wevanhu varasikirwa neupenyu hunogona kukwira kana kutosvika pavanhu mazana matatu chaiwo.
Ma certified deaths and confirmed huchiri pa98 asi pane zvatiri kunzwa zvatisati takonfema nhamba dzichakwira chaizvo idzodzi. Tinganyanya kuspekuleta zvakanyanya but pane chance yekutosvika kuma300.
Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga avo vanzi nehurumende vatungamire urongwa hwekubatsira vanhu kumanikaland vatenda nhasi kuti zvichada mari yakawanda kugadzirisa zvivakwa zvakaparadzwa nedutu mupengo iri. Mukuru weCivil Protection Unit vaNathan Nkomo vaudza Studio 7 kuti vari kuedza nepose pavanogona kuti vasvike kunzvimbo nhatu dzakanyanyobatwa nedambudziko kuti vabatsire vanhu nechikafu nemishonga.
Tine vagari vemumaruwa imomo ari kungotibetserawo vamwe vachitiperekedza. Kana pane vamwe vachiperekedza zvinhanho zvinogona kuita 40 kusvika katariko zvino.
Nzvimbo nhatu idzi dzinoti Ngangu, Risutu uye Mutambara. Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vari sachigaro weboard rezimra vakalisto Jokonya vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumanikaland uye panoda rubatsiro rwakasimba kubva kune vekunze.
Nyaya dzedu dzeinfrastructure dzatokurara zvikuru. Panotoda mari dzakawanda zvekutoti kana hurumende nhasi yaisa 50 million yekuti itopinda igadzirise ikoko chatora nguva yakati kuti kuti zvinhu zvifambe. Ende ndosaka muchidzwa mazuva mazhinji iti isusu masanction akaipa muZimbabwe, masanction akaipa anoafekta vanhu vepasi achisiya vapadenga. Saka zvichatonetsa, zvinenge zvichitoda mari yakawanda kubva kunze.
Asi America inoti haina kutemera Zimbabwe zvirango asi kuti vakuru vehurumende vanotyora kodzero dzevanhu. Vaimbova gurukota rezvemari uye vari nhengo yeMDC vatenda ibiti vativo zvichada mari yakawanda kugadzirisa zvakaparadzwa nedutu mupengo iri.
Nyika haina disaster management. Zvikoro zvakadai zvakavharwa, vanhu vakanzi ibvai kwamuri ikoko, particularly kumalower lying lands. So tine hurumende inongoresponda kumadisaster isingape priority kune vanhu. Sezvandataura muparliament nhasi, zvinonyadzisa kuti CPU, Civil Protection Unit, yakangopiwa 3 million chete mubudget ra2019. Yet tiri kuziva kuora kwakaita mabridge iwayo neinfrastructure. Zvichada mari inosvika iyo, at least $500 million will be able kuisa kugadzirisa mabridge, zvikoro nedzimba zvakadonha.
Asi vabiti vanoti hurumende inenge iri kuremerwa nemutoro uyu zvekuti inotoda rubatsiro kubva kunze kwenyika.
Takutoda kutsvaga rubatsiro nekuti taudzwa isu nhasi navaJulai Moyo kuti hurumende yaisa mari inoita 50 million. 50 million mabhonda aya.
Nyaya iyi yabva yaitawo mwana atsva dumbu, amai vatsva musana, sezvo nyika yeMozambique inoshandiswa neZimbabwe mukupinza zvinhu kubva kudunhu reBaira rinosvikira Ngarava yakaparadzwawo nedutu mupengo iri. Asi gurukota rezvemhando dzemoto varugare Gumbo vanoti havo mafuta ekufambisa dzemotokari haasi kuzoita mashoma nekuti anoshandisa pombi kubva kuMozambique uye pombi iyi haina kukanganiswa zvakanyanya nedutu mupengo iri.
Mafuta edu isu atinotora semuZimbabwe anopinda munyika yeZimbabwe haana kuva nechakanetsa nechakakanganiswa nedutu iri. kuvanofundzira kuti vangakwanisa kutanga kupompa havo kubvana kumusi wechina. Hapana chinenge chakashata maererano nouwandu hwamafuta atinawo isu munyika.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakatiwo chibage chiri mumatura chinofanira kuti chipiwe vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo iri. Iri rave dambudziko zvakare kunyika sezvo United Nations yakagara yatozivisa kare kuti vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu muZimbabwe vanoda rubatsiro nenyaya yenzara yapfunya chisero munyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndine Blessing Zulu.
Vanhu vakasangana nedambudziko remafasha muemvura kumatunhu echimani mani nechipinge vari kuchema-chema nenyaya yekuti vavanirwe zvekudya, zvekufuka uye mishonga kune vanorwara. Mutoro wedu Nauloida Moyo anotipa nyaya iyi.
Vata tinda munarwo vanoti vari kushushikana nenyaya yekuti vana vachange vave kufamba mitunhu mirefu kuti vasvike kuchikoro sezvo zambuko raishandiswa rakaparadzwa nemvura.
Iri dambudziko rawira munhu wese. Pekutangira chiapo ndopanzira. Tinotongochema nenyika nevanhu vese kuti tione kuti pane rubatsiro rungabatsire vari trapped mumisha umu. Vana vasina misha pekugara pasipo. Dambudziko guru nderekuti toita sekuti tirige vakashaika. Chekutanga tofanira kukoshesa vanhu vakatisiya ndovatoda kuti titisi tivige tozoona kuti zvekugadzira zvinogadzirwa zvigadzira ndofunga ndozvingaita kuti tiite tiende mberi sevanhu.
Vatenda ichikuti vanoti mabasa evakawanda akanganisika nekuti vemichovha vanenge vasisina choviri ukuwo vemisika vanenge vasisina vanovatengera zvinhu zvavo.
Nhamo inhamo kana nhamo yadaiso yakutoda rutsigiro rwehurumende kuti rungatangire papi ruchiri kumapapi. Uye isu semadzimambo tarasikirwa zvikuru. Nharaunda vanhu vakafa nenzira iyoyi zvinoshupa sere. Saka ndizvakuda kuti mimi nani nani tise pamwe chete toona kuti totangira papi. Vanhu vangaitwe sei kuti vachengetedzwe.
Ishe makukumbi vekubhuira vanoti hurumende inosungirwa kuona kuti vanhu vabatsirwa pachine nguva.
Vana vechikoro maECD aitura neapa achienda kuchikoro. Saka izvozvi zvaamuchanisa rodhi hombe. Rodhi hombe rane problem nekuti ndo rine mahead vehicles. Saka taakuchirai upenyu hwavana vedu. Especially kana kwechinaye kudai. Zvinenge zvakutotyisa. Kana pakliniki padhuze. Taikurumidza kuti kana munhu akarwara todii tobatsirika. Saka izvozvi izvi zvakutotinesa. Nenyaya yemvura iyoyi. Kana kumba kwangu inini kwakatoitawo disaster. Apo pakona apo. Andisi kutombogadzikana. Pakona ipapapo. Vanhu zvokuti mukapaonawo munotoona kuti hapana mira mushi. Panotoda rubatsiro rukuru.
Mashoko aya atsenerwa naishe nerupiri vekubhuira zvakare avo vange vari kushanyira nzvimbo dzakawirwa nedambudziko remafasha muemvura kuchimani mani.
Patokumbirawo zvehurumende tatambudzika muno mwatangana mabhiriji akapere kuerera tafawo nekutenderera. Vana kuchikora vari kutambudzika nekutenderera vafaneka vaya vanobve kuretu vaya. Dai zvakasikawo ka. Varitungamirirawo vemaonini vahurumende.
Mumwe mugari wenharaunda iyi vaisa wechimange vanoti vanoda kuti vabatsirwe nezvekudya zvekupfeka pekugara uye kuti vanhu vakashaya vavigwe zvine chiremera.
Zvingadiwa kuitwa nehurumende kukurumidze kugadzire mabhiriji kuti vanhu vaone kudarika uye chikafu chione kusvika. Nekuti tikaregera kudaro vanhu vanofane nzara. Hurumende inofanira kukasikire kuone zvekuita.
Mugari wekutanga ndakudunhu rechipinge vashugasigauke vanoti vari kurwadzikana zvakanyanya nezvakaitika. Zvichakadai gurukota rinoona nezvekurima vaprince shiri vaudza vatori venhau nhasi kuti uwandu hwevanhu vashaya nekuda kwemvura yemafashamo nedutu mupengo wasvika pamakumi mapfumbamwe nemasere. Mutungamiriri wenyika yeEmerson Mnangagwa avo vari mamutare pari zvino vari kutarisirwa kushanyira chimani mani nechipinge. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Loida Moyo.
Vateereri musakanganwa muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection na 8 PM kuti tiri kutarisa dambudziko remafashamo emvura akasiya vanhu vakawanda vafa uye mazana nemazana evanhu asisina misha. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti vanhu vafa kusvika pari zvino vava makumi mapfumbamwe nevasere. Vamwe vevanhu vakafa vanonzi vari kudivi reMozambique, izvo zvichaita kuti uwandu hwevanhu vafa udarike pauri iye zvino. Britain nemamwe masangano vobatsira Zimbabwe nemari yekubatsira vanhu vakavirwa nedambudziko remafashamu. Tabatasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka yana mufaro. Ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiya mina Standekile Musanga.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 19 kuMbimbitho 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Omnyotho ngoba umthuthwa izindlu ziwile ama bedrooms la makitchen angkhona. Kuzobuya amana kuzela ama toilets. Kuphinde kuye futhi ama bani lawo awile akulalutho. Yabantwana bayahamba esikolo ama bridge ride ka gawa. Li bridge elilodwa kuphela ele Rukweza Primary. Ile liwile yokuphela elilodwa.
Unkosikazi Makaure uthi abantu abadilikelwe. Umongameli Emerson Mnangagwa lamhla ufikile eChimanimani ukuhlolisisa umumo owenzakale kulindawo kulandela izulu lesiphepho elecyclone Idai.
Ukudla okwakathesi kuyabuya sole amarice isalt okwakathesi kodwa ke
uncedo lwempahla ukudla lemali oluqondiswe abawelwe yingozi yezulu. Lokhu lutheleka luvelela kwamanye amazwe omhlaba njengabomelika lawe European Union. Ukusilela kwamafutha ezimota elizweni kuqhubekela phambili ngesikhathi iningi liwathenga ngobuningi lisesabela ukuthi engaphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo weStudio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa wethekelele eChimanimani namuhla lapho okube lomonakalo omkhulu kakhulu kulandela ukuna kwezulu lesiphepho elecyclone Idai esigabeni seManicaland elibulele abantu abafika phose ikhulu kukanti abedlula amakhulu amabili abazakali ukuthi bangaphi. Asizweni amazwi kaMongameli Mnangagwa obekhatshwe ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga obehambe phambi kwakhe lezinye iziphathamandla zikahulumende.
So I have come in order to visit the families, communities, as well as the infrastructure briefed has been destroyed, so we can assess and determine what government can do.
Ngizobona imuli ezisesizini kanye nempahla edikileyo ukwenzela ukuthi uhulumende asize. Ngiyathokoza ukuthi izigaba zonke zelizwe lamanye amazwe bayancedisa kulolu hlupho. Izolo bexoxa lomongameli John Magufuli weTanzania, yena othi uletha uncedo ngendizimachina lapho engangiye khona eUnited Arab Emirates. Labo bazasincedisa. Amazwe abalisa eleBotswana, Angola leNamibia lawo azalethu usizo.
We also are going to receive lots of materials of support from the UAE where I had visited.
Amapolisa athi abantu abangamachumi amane lantathu 43 ababhubhileyo bangcwatshiwe izolo lanamuhla iningi emathuneni engangu eChimanimani. Abangcwatshiweyo bagoqela abantwana ababili ababhubhele esikolo seCharles Lwanga abafihlwe eChibinge leMarondera. Abanye babo abahlengiweyo bahlangene lemuli zabo namuhla. Kusenjalo unkosikazi Loveness Makaure oweMakoni South njalo eyisiphathamandla sebandla leMDC kulindawo uthi lanxa kungafanga abantu esigabeni sakhe kube lomonakalo omkhulu kuWard 7.
Nibone izindlu ama bedrooms awile. Komnye ubaba othwa ngwako Smoke, omnye othwa ngwako Magoto Sylvester, omunye othwa ngwako Chindowa, omnye othwa ngwako Mututwa, izindlu ziwile ama bedrooms lama kitchen angkhona. Kuzobuya amana kuzela ama toilets. Kuphinde kuye futhi ama bani lawo awile akula lutho yabantwana bayahamba esikolo ama bridge a right ka gawang li bridge elilodwa kuphela ele Rukweza primary ileli wile yokuphela elilodwa
unkosikazi Makaure uthi abantu abadelekelwe izindlu sebehlezi lezihlobo njalo akula sizo asebelutholile kuhulumende kukanti usolela ukuthi bayaluswela ngoba kuyisigaba lapho ibandla le MDC elinqoba khona
hey akula futhi endaweni yethu yena le kwazwa ukuthi MDC yodwa so akula siso bayakhangela ukuthi izindlu eziwile lezi ngabantu bapi basabothani basaphothi MDC kumbe izano so inengi zangkhona ezamazanda zozikho lezinye eziwileyo kodwa bayakhangela bebona ukuthi laba yibaphi
umkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa wethule umbiko namhla echasisa ngohambo lwakhe eManicaland izolo uthi bahlanganele abadinga usizo olutshiyeneyo isikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda uyagcizelela
kuletha kume ngathi kufaka ukukhanya eduveni olukhona ngale ngakho uzathi nxa ikhulumisana labanye abasizayo la inxa yakulezi zinto azithumelayo uzabe kwazi ukuthi uqondisa usizo olunengi kuziphi izindawo lakhona ukuthi usetshilo kumadabezile ukuthi la kuphansi lonke ukuthi kufanele kusetshenziwe kuziphi indawo ngibone ngani kuzasiza kakhulu vele kuyinhlala yenza ukuthi lapho uhamba khona umuntu oqakathekileyo njengo-president kugcine kube labantu abaningabaziyo ukuthi kufunakala sizo bani siyabona kathi sithi sekule mali efika abo £20,000 esithola-ke livela kumazimbabwenzi akudiaspora engasetshenziswa ukuthi ihanjise kulezi ndawo
ezinye indawo lapho okudilike khona izindlu lanxa kungabanga lo monakalo omkhulu kusechiredi north ward 24 njalo izulu libikwa lilokhu lisina ebikita lezinye indawo silokhu sikudaba olufanayo umanyano we-European Union wazise namuhla ukuthi usuphe uhulumende wezimbabwe owemalawi lowemozambique imali engangezigidi phose ezine zamadola i-$3.97 million eqondane lokuphathisa inkulungwane zabantu abahlaselwe yileli zulu imelika yona ithi phakathi kokuqoqa olwayo uncedo ezaluthumela emazweni womathathu ngokwesikhathi esiseduzane esilandelayo elebhilithani lona lithi liphe amazwe la imali engena ku-£6 million umongameli Emerson Mnangagwa uthi amazwe agoqela lawo esiwabalisileyo lawo asephe uncedo uzulu wezimbabwe layo uqhubeke ethumela izipho ezifana lezigqoko ingubo lokudla ebantwini abawelwe yile ngozi namuhla untungameli inkomo estudio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency umnumzana Clever Owen Thabaziba wasichasisela ngoncedo asebelutholile
sikathola uncedo olukhulu okwakathesi sithole impahla kakhulu imali yelutshwane kakhulu kasikayithola
impahla yiphi eliyitholileyo
sithole ingubo ama-shirts ama-blouses abomama lokhunye okuncane nje
ukudla-ke
ukudla okwakathesi kuyabuya sithole ama-rice i-salt yikho esila okwakathesi kodwa ke izinto lezi zaqala ukubuya izolo angikakhangeli i-storm yethu ukuthi khulani okubuyayo
imali othe kalikatholi ethe xaxalileni lutshwana kule malini esikhwameni okwamanje
thina njenge-agent asilamali esifaka esikhwameni sokuthi ingasinceda kuma-disasters siyadinga na i-disaster seyisenzekile
abangathanda ukuphathisa ngemali bangayifaka ngaphi
bayayifaka e-akhawunti yethu kodwa ekwakathesi angikho ehofisini ngingakuthumeza sengibuyela ehofisini ihofisi yethu iseku-number 17 Selu Avenue Methodist House
efonini-ke litholakala ngaphi
ifoni yami i-+263 77 0891-341-554 yoyifoni yami.
Kulabo abangathanda ukuphathisa kuZulu weZimbabwe, othini kubo?
Ye, bakhona sibi laba zinguncedo. Ngiyabona into ingaba right ukuthi ama NGOs wonke ngama-churches sibuye ndawonye sincedise. Ngiyabona amanye ama-churches sisebenza khonokho.
Lina njenge-Methodist lisebenza lilodwa kumbe zikhona ezinye inhlanganiso elisebenza lazo?
Hayi, zikhona. Sisebenza ngeZimbabwe Council of Churches, sisebenza ngeACT Alliance eZimbabwe, international organization, sisebenza ngeCivil Protection Unit yekahulumente.
Kusasa koBulawayo sizwa kuthiwa kuza kuba lo mkhuleko, elizaphatheka yini?
I-Methodist Church yethu abakhokheli abewisile abakhona khona ngale yibo abazangena kumkhuleko lo.
Lo ngumnumzana Clever Owen Thabaziba, umqondisi we-Methodist Development and Relief Agency, engenye inhlanganiso eziqoqa uncedo lokuphathisa abahlaselwe lizulu lesiphepho eManicaland.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uhulumende uthi ulokho webhekane lobunzima obokufinyelela kwezinye indawo ukuze kuncedwe njalo kuhlengwe abantu abehlelwe ingozi esigabeni zeManicaland. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni lentathelo zindaba wokwazisa ukuphume emhlanganweni wedale labaphathintambo wecabinet, umphathintambo wezabelo uMnumzana July Moyo uthi kunenge okusadingakalayo ukusiza abawelwe ingozi ikakhulu eChimanimani East, lapho umonakalo obe mkhulu khona. Wengeza ethi kulemibiko asebeyithola evela komakhelwane kwele Mozambique ukuba sekubonakala izidumbu zabacatshangelwa ukuba yizizalwane zeZimbabwe ezindenda ezifuleni.
You know, Lesotho is next to Mozambique, and some of the peasants in Mozambique were calling some of our people to say,
liyazi ukuthi umfula uRisutu ubucwadlana lelizwe leMozambique. Ezinye izalane khona eMozambique bezitshaya incingo zitshayela ezinye izalane zakuleli ukuzazisa ukuba zibona izidumbu ngapho, njalo zicabangela ukuthi kungezivela eZimbabwe. Besitshelwa ukuba inani labo kungaba likhulu, abanye besithi kungaba ngamakhulu amathathu, kodwa thina singeke sithi lokho yikho sibili singakuhlolisisanga. Amabutho ethu abesehamba ngenyawo siya eRusitu ukuyahlolisisa isimo ukuba simi kanjani.
Umphathintambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube ulandise ngoncedo lwemali oselutholiswe ingatsha ezehlukeneyo ukusiza uZulu owelwe yile ngozi yokulahlekelwa impahla kanye lezihlobo.
I-Ministry of Finance iphe imali engange $50 million to assist abantu eManicaland abehlelwe ingozi le eka cyclone Idai. Imali zakhona zivela ku-treasury, njalo siyabonga ukuthi uZulu weZimbabwe ubebhadala ama-taxes abo.
Uqhubeke echasisa ukuthi ibuthaniswe ngayiphi indlela limali uNcube.
For 2% tax konke ndawonye ikesisebenzisayo sibili ukuthi sinceda abantu eManicaland ngodaba oluka Idai cyclone. Imali zakhona zizancedisa ziphathise sibile kwakheni izikolo, lama-toilet, lama-rufa adisoye, lama-bridge, konke imigwaqo yakhona, angibonani kuzaphathisa sibili.
Uhulumende uxwayisa uZulu wonke ophatheke emisebenzini yokubuthanisa impahla lemali yokusiza abawelwe ingozi elethwe ngucyclone Idai ukuba benze lokhu besebenzisana lamamahofisi akamsitheli akadistrict administrator lamanye angaphansi kukahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Live Talk ukuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection. Namhla sixoxa ngokwenziwa ngabasakhulayo ukunceda abawelwe ingozi yezulu lesikhukhulayo iCyclone Idai eselibulele abantu phose abalikhulu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Jair Bolsonaro wele Brazil nomongameli Donald Trump wele Melika bakhangelelwe ukuhlangana namuhla behlaziya indlela ezintsha zokuthuthukisa ubudlelwano bamazwe omabili ikakhulu kwezokuthengiselana emhlanganweni wabo. Lo mhlangano uzakwenzelwa esikoleni sikamongameli Trump eseWhite House eWashington DC lapho umnumzana Bolsonaro ayethekelele khona ele Melika. Abahlengi bakwele Indonesia ababika ukuthi inani labafileyo engozini yezulu lesikhukhula kulelo lizwe selifike kwangamachumi phosa thube mune munye 89, iningi labo kungabe esigabeni sePawpaw. Isiqinti seSentani yiso esibikwa sihlaselwe kakubili izulu eselikhukhule amatshe, izihlahla, izindlu labantu.
Ukusilela kwamafutha ezimoto elizweni kuqhubekela phambili ngesikhathi uZulu ewathenga ngobunenge sesabela ukuthi izulu lesiphepho uCyclone Idai lingaba litshaye impompi eziwaletha elizweni ezivela kwele Mozambique lapho leli zulu elitshiye umonakalo omkhulu. Kodwa uhulumende uthi izulu alizange liphazamise impompi lezi. Lanxa abachayeli besithi bayawaswela amafutha ezimota emagalajini njalo le ndwendwe zemota zilokhu zisiya zikhula, umphathintambo wezamandla umnumzana Joram Gumbo uthi ilizwe lilamafutha ayeneleyo.
Ipipeline yethu ayibanjwanga le cyclone. Into ekhona ukuthi khona siza kuba lokho sithola amafutha yethu khona phezimbavu yesiza le pompi yethu evelele ebhera esiya lapha eZimbabwe. Nxa abantu sebecabanga ukuthi kumbeni kwaba le cyclone kwayenzeka lokuthi kumbeni ipipe kumbeni yali kumbeni yajajulwa kwezinye indawo, hayi ipipe yethu hayiwa inekamnandi ayizange ibanjwe. Abebhayira labo bathi sebebona ukuthi sokule cyclone bakhe bavala ipipe ukuthi ingayahambisa amafutha, bazayivula ngolesine. But ukuthi bayivule ngolesine bazayivula lokho thina ngapha eZimbabwe silawo amafutha amaningi, njengoba ngathi mina ukusukela mhlaka 14 January lapho satshintsha khona intengo yamafutha, asizange sibe lenhlupheko yokuthi amafutha ayashota khonapha eZimbabwe silawo amafutha amaningi.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri ohlala elokitshini lesizinda uthi amafutha ezimoto abevele esilela okokuthi uhulumende usezathola umunwe wokuchacha ngawo ngezulu.
Kukhanya ngani baphonguyizuza for that time being then isiphela, ngoba ungahamba emgwaqweni lapha izimota zodwa zodwa vele akwazikekile ukuba le maline nezimota, and everywhere i-shortage is still there. And lokho ukuthi khona i-cyclone isikhonze ngalokhu sebezasebenzisa yena leli ingqondo yokuthi khona sekuyi-cyclone, but ngezinye iy'ndlela vele sebeyehlulekile ngoba ngokwabo ukuthi bezuzeni ifiwe liyangikhona.
Sibuze ukhansila wedolobho leHarare umnumzana Thamsanqa Hadebe ukuthi izulu lesiphepho leli liza kwenza kube nzima na ukuthola amafutha ezimota endaweni ezifana leHarare.
Vele soluqalile izolo izimota kade zinika ama-queue amade kakhulu ngendaba yokuswelakala kwamafutha already kwezinye indawo ezithengisa amafutha ezimota. Umumo lakade vele utshengisa ukuthi kuhamba ngesikhathi kusiba kabi ekuswelakeleni kwamafutha. Manje kukhanya kanje ukuthi kuza kuba more than that, ngoba sekuzwakale ukuthi uhlupho lwalo olubuyiswe yi-cyclone Idai selu vanye ukuthi amafutha azaphelaka lamo ngoba amapipe amafutha azedabukile amanye angkhona.
UHadebe uthi ukusilela kwamafutha la kuzabangela ukukhwela kwentengo yempahla ezitolo lokuwa kwesindo semali yohlobo lwebond ngoba abathengisa igwayi behlaselwe lizulu leli.
Njengoba futhi sikhangelane lesikhathi akade sisikhangelele ukuthi lasizabanga ukukhwela kwezintengo isikhathi engisitshoyo isikhathi sokuthengiswa ngoba lapho abathengisi begwayisi bebaningi kade kukhulunywe layo uMinister of Finance ukuthi otherwise kuzabanga ukukhwela kwe-rate ye-US against i-RTGS.
Kodwa umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Motor Traders Association uMnumzana Bednico Bebe uthi amafutha azasilela kodwa kawasoze abangele ukukhwela kwentengo yempahla ngoba intengo yawo ingakhuphukanga.
Ukusala ukuthi nxa amafutha angekho abantu bazahawuna bese emalayinini emafutha kodwa kamafutha ake ehlezenisa. Okwande ukuthi kube lokuthi intengo ziqonge ukuthi amafutha akhwele intengo yayo. Ingakhwela ke intengo yayo ukuthi izinto zonke ezitolo ziyaqhaza zilandela ke ukukhwela kwentengo yamafutha. But okwakhathesi ke ngezizathu ezilimayo ukuthi kufe impompi ezibisa amafutha elizweni. Kangiboni ukuthi kulesizathu sokuthi kukhwele amafutha. Okukhona ukuthi kazilungiswe lezo mpompi kwenzela ukuthi amafutha abe khona.
Intengo yamafutha yakhwezwa ngenyanga kaZibandlela lapho kwaqhamuka khona ukuthengisela okwachiya abantu abedlula ithumi lanhlanu befile. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Ukusungulwa kwenye njalo inhlanganiso elwela ilungelo labathengi ethiwa Consumer Rights Association kwamukelwe ngenjabulo ngabaningi ngesikhathi intengo yempahla iqansa kungela mkhawulo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcwele.
Inhlanganiso le ithi izabe ikhangela ukuthi amalungelo abathengi ayahlonitshwa ibavikele njalo imele abathengi kungakhathalekile ukuthi umuntu uyabe ethengani. Linhlanganiso ithi ifuna njalo ukufundisa abathengi ngamalungelo abo ukuze bengaze bancindezelwa ngabathengisi. Abathengi ezweni bahlala njalo nje bekhaliswa zintengo zaloba yini eziqaniswa sikhathi sonke kungelakwaziswa. UMnumzana Efi Ncube obona ngokwethulwa kwembiko kulinhlanganiso kumbe uCampaigns and Advocacy Advisor ngesiNgisi uthi sebeziveze ngokusemthethweni ukuthi bayinhlanganiso ezabe ivikela abathengi.
Sizoveza ngokusemthethweni inhlanganiso yeZimbabwe ezimeleyo ebizwa kuthiwa yiNational Consumer Rights Association. Umsebenzi wayo kuyabe kuyikuvikela abathengi esithi ngama-consumers kuyo yonke indawo lapha abathenga khona elizweni leZimbabwe. Ngothenga ebank, ngothenga esupermarket, ngothenga okuthile, ngofuna ipassport, ngofuna ibirth certificate, ngofuna noma yini ukuba amalungelo akhe njengomuntu othengayo ahlonitshwe, alandelwe, azuze lokho akuthengileyo esesithi quality ile quantity yangkhona ngendlela efanele.
Unkosikazi Lindiwe Philime ongumcebisi kumbe uadvisor weNakhora uthi inhlanganiso yabo ifuna ukukhankasela omama abayibo abangabathengi abakhulu ukuze bathole ulwazi lwamalungelo abo.
INakhora ifuna ukuthi ngayo ikhangele ukuthi omama sibili ikakhulu abayibo abangamakhonsuma amakhulu elizweni ukuthi nabo bayathola ulwazi, bayakhankaselwa, bathole lo lwazi lokuthi ama-rights abo ezama-consumers zahlukuluzwa ukuthi kodwa ungabakwazi ukuthi ungathenga ulutho ugcine i-receipt uzukusebenzisa songalahle. Sisesikhangela futhi umama emakhaya, umama ule-ecocash ukuthi uyathunyezela imali ngabantwana abangapha edorobheni, umama sekhohliwe i-password, iziblocki and isiblokile laphana sekumele agade abuye kobulawa ngapho ukuthi azolungisisa i-password. Sizama futhi ukuthi sikhulume nama-service provider ukuthi hhayi zikhona akhona ama-service verifier provider anganidi ukuthi umuntu aze agade ngoba kuyadula. Lendaba zama-birth certificate ukuthi lama-passport athi why kumele umama azasuke etsholoto ukuthi aze kuhamba kobulawa ekliniki eseduzana kuthatha i-birth certificate.
umnumzana Mike Ndiweni esinye njalo isiphathamandla salinhlanganiso ucampaign leader uthi bakhangelele ukuthi laba abathengisayo babekwazi ukuthi umthengi ulelungelo njalo uyahlonitshwa.
Sikhangelele ukuthi inhlanganiso yethu izenza ukuthi amankampani achiyeneyo kumbe wonke umuntu olento ayithengisayo abekwazi ukuthi umthengi ulelungelo uyahlonitshwa, abekwazi ukuthi futhi njalo ilungelo lomthengi lilungelo loluntu. Sikhangela ukuthi lapha ekupheleni kwakho wonke abantu bazabe bethenga bengaqilwa izimali zabo ezitolo, bengathengiseli izinto ezibolileyo. Siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi abantu bayaphathwa ngendlela embi, bengaphathwa njengabantu, bayahlukuluza emahofisini ezitolo, bayathathelwa ama-change abanikwa izimali zabo, kubo-airtime bayatshontshelwa izimali, emabhasini bayahlukunyezwa. Entweni eziningi abantu abaphathwa kuhle ilungelo labo liyahlukunyezwa njengabathengi. So sithina-ke njengenhlanganiso sifuna kuphele lokho, umuntu lo muntu weZimbabwe abekwazi ukuthi ulelungelo njengomthengi, njalo lowo mthengiselayo ahloniphe ilungelo lomuntu othengayo.
UPhesi Sibanda ongumthengi uthi amalungelo abo ahlala encindezelwe zikhathi zonke.
Njengomthengi vele siya ama rights ethu violator, like ukudla. Uyathenga into ma ufika uthi uyayidla uyithola ukuthi ichile ayilatesi, into leyani yabe ingadleki kumbe yabe iphekwe the day before, be just beyikhudumeze kuphela. Wona suthengile uexpect ukuthi uthenga ama-chips vela uwaphi seli, so umele udle kuphela. Everywhere, even uthenga i-grocery uzathola ukuthi ingxe uthola ukuthi uchago solubolile but suluvulile sendlini, awusela mali yokujika ubuyele uyelisele uchago loluya, suforced ukuthi udle into ebolileyo.
Unkosikazi Martha Madlela olwela amalungelo kaZulu uthi impahla ezitolo zikhwele kakhulu, kodwa inhlanganiso elwela ilungelo labathengi ebivele ikhona kusukela kudala eConsumer Council of Zimbabwe ayenzi lutho.
Izinto zikhwelile eZimbabwe bakithi, zikhwele ukwedlula imiholo, ngoba imiholo ikhwele ngokwesilinganiso esiku-10 to 20%, kodwa izinto zikhwele up to about 50% or even more than 50%. Singakhangela ichukela dele senza $3 something, khathe seli ubo $4 or $5 something kusiya ngokuthi ulithenge ngapi. Sikhangela amafutha abe ku $5 something kwezinye indawo sengenile kubo $7, $9 nxa uthenga kuphandle kubo black market. Izinto zonke zikhwelile, ama school fees akhwelile, asikhulumi ngama uniform abantwana. Ukuzima kwemuntu noseZimbabwe ukuthi akwanise ukuthi ahlanganise izinto zonke ezifunakala endlini. Ama medical aid ayakhwela, intengo yemithi iyakhwela. So impilo iba nzima kakhulu ebantwini beZimbabwe.
Inhlanganiso le ithi izabe ikhangela amalungelo abathengi, ibavikela kubathengisi abahlala bebancindezela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
United we stand, divided we shall fall, asihlangane nibo sonke ma Africa. Africa is our home, make it a better place, asihlangane nibo sonke ma Africa.
Peace, love and harmony.
Ukuze iphetha heza namhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa ufikile eChimanimani namuhla ukuzohlolisisa ngomonakalo olandele izulu lesiphepho kuleyo ndawo cyclone Idai. Uncedo lwempahla, ukudla, le mali oluqondiswe abalwela ingozi yezulu. Lokhe lutheleka luvele emazweni amaningi lenhlanganisweni ezizimeleyo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.